mswa 7 May vakaannounce mutemo wekubhana pendulums kwakukwidza mataxis anosanganisa 4% IMMT tax on US dollar kwakukwidza capital gains tax to 40% on ma equities. Iwo dzikira chiroro vakabva vasunga mukomana nosaibesenge nekuti ainge reikudara chichanenja Emerson Mnangagwa. So izvi ndivo zvinenge zvichiverengwa nevakwayimbwa ikoko. So zvoreva kuti zvese zvaitwa zvese zvichaitwa zvangova kungopedza nguva. It just holds the tip, it just joins. Hakuna chinouyukwa, hakuna chinobviwa napo ikoko. They've been going to double since January of 2018, you know, chabuda hakuna. Kungoenda kuno zvinyadzisa zvatikuzvisekesa because economy yaitadza nyaya dzekudzoro dzevanhu dzema human rights vadzitadza political environment vaitadza.
Ko sei muchidaro vabiti?
Our political environment remains toxic. Our political environment remains a disaster. So it's a waste of time. But I am big. You need $30,000 to $300,000 an hour to end up go. That $300,000 can build USP and put a roof kuchikoro chekubhinda chikoro chekuticho chikoro chekuchinda mbuya chikoro chekuchorocho chikoro chekumurai. So it's a waste of time. Nothing will come out of it. And it's embarrassing that they are going to have even told that we can't resolve our functions.